nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 9/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa, izvo zvaisambobvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Muchikamu chemitambo, anoita mitambo yekusetsa vanhu Defeat Shumba upa nhoroondo yeupenyu hwake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reDemocratic Party mave kunakuriranwa nyoka menyu zvichitevera kukundwa kwebato iri musarudzo yemutungamiri wenyika nedare reSenate nebato reRepublican Party. Vamwe vanoti inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakanonoka kuzivisa kuti havachakwikwidze musarudzo zvakapa mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nguva shoma yekutsvaga rutsigiro. Vamwe vanoti kusamira zvakanaka kwehupfumi ndiko kwakonzera. Vamwe vachitiwo America haisati yagadzirira kuti itungamirirwe nemudzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai.
Chakonzeresa kuti madhemokratsi ayiwe zvakaita so kune mafactors akati wandei nokuti tinoziva kuti Mai Harris vanenge vanonoka kupinda pamutambo wayo nokuti tinoziva kuti vaTrump he has been in the political limelight for close to 14 years. Tinoziva kuti vakatanga nenyaya dze apprentice pa NBC wakatanga kuita zveku campaign for the Republican Party vachiswitcha mapart nokuti saka vanga vachizikanwa on a national scale. Apa wa Biden vanga variwo mukuru weDemocratic Party kujudiciary uko for a very long time, ndofunga close to 40 something years. Saka ipapo dzadziri heavyweight dzega dzega.
Asi kusanyanyo zivikanwa kwavo kumashure uku kunopinda papi?
Mai Harris ndofunga kusazikanwa kwavo nekubva kucalifornia kunobhelivha kunzi kunogarayo vanhu vanenge vane maonero echiliberal ari extreme. Ndozvinenge zvakaita kuti vadyiwe netime yekukampena. Chimwe futi chinokwanisa kunge chiripo ndechekuti vanga vari munhu wechidzimai. Tinoziva kuti madzimai munomu nyangwe zvavo vachiva ma leaders mumabasa akawanda, madhokotera nema CEO zvakadaro, vanhu vazhinji vanenge vachiri neka conservative outlook kekuti murume ndiye anofanira kutungamira uye kuita nyika inenge America ine varume vakawanda tikatarisa masouthern states vanonga vachienderana nezvinoenderana nebhaibheri vanofunga kuti murume ndiye the head of the household. Saka ichocho pangwe ndochimwe chikonzero.
Ndange ndichitaura nevamwe vari kuti vakutotarisira kumberi uko 2028 munoona zvizoperawo sei kwatakuenda uko?
2028 maonero angu ndeyekuti panenge pane mabhiza akati one day Democratic Party. Kunana Governor Newsom, Governor weku California, Ivo Mai Harris Pachavo, Governor Andy Bashir weku Kentucky, Mai Val Demings weku Florida. Nevakati one day, tukona unge Michelle Obama o, anenga changi achi tari sabutish nomira se. Doma onera angu.
Kukumberi koko, chamuno funga kutichino gona kuzobatsira. Ma Democrats kuti vadzoke panyanga chii?
Kudzoka kungangoita ma Democrats ndekwe kusiyana nenyaya dzevanhu vanoita zvechingochani izvi ne transgender. Nyaya iyoyo inenge yavadonedzera pasi. Nokuti tinoziva kuti zvanambotaura paya kuti America is still a conservative country. Nyangwe vachisupporta ma rights evamwe ma groups havadi kuti zvive izvo the main thing. Tinoona kuti nyaya yekuita transgender yanga yanetsa muno muOhio mandinogara izvozvo zvinhu zvakadyisa senator anga ari muSenate for 31 years vaSherrod Brown muno muOhio. Nyaya iyoyo yakavadyisa nokuti vanhu vazhinji vanga vasingade kuti vana vavo vakompite nevanhu vanenge vachinjwa nature yavo yavanga vazvarwa nayo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Reconcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai vange vari parunare kuOhio neStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvainge zvisingatenderwi kuitwa makore akare nekuda kwedzimwe tsika nemagariro evanhu. Nunurai Jena anoti panyaya iyi zvizere.
Nyaya yekuti madzimai anotevera chimwe chikonzero chaipiwa kuti vasabvumidzwe kupinda mumigodhi. Madzimai ainzi akachera chicherwa chaibva chashayikwa panzvimbo yacho. Mumwe mudzimai ane kambani yake inochera goridhe kukadoma muzvari chiedza vambe anoti atiri kurwisana netsika iyi.
Saka I think pane nhauye awareness kuti vanhu vazive vakawanda vakwanisa kugamuchira because tikatotarisa mune mamwe mamaindi ekuti vanhukadzi vakatobvumidzwa kushandapo nekuda kwematraditional belief ekuti hanzi madzimai anotevera akapinda pasi mugodhi unooma. That is the belief.
Muzvari vambe anoti vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti migodhi yave kucherwa nemichina.
Asi zvino vamwe vanhu vakutozviaccepta kusozvotaiwa vanhukadzi vanogona kutoshandawo because pane mamachines ekuti basa rinoreruka. Munhu anyone can operate those machines.
Mumwe mudzimai wechidiki ari kuita zvidzidzo zvekuongorora zvicherwa kana kuti metallurgical assaying paKwekwe Technical College muzvare Mashia Shumba anoti madzimai anofanirwa kupinda mubasa iri vakawanda sezvo mukana wavhurwa. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anochera zvicherwa rekasange vatavengwa chiundura ati ari kufara kuti madzimai ave kuitawo mabasa aya.
Tikazvitarisa mwanasikana wanasi ane ushingi basa remugodhi rainzi nderevanhu vemurume asi iko zvino tinoona vanasikana aiwa vachiriitawo chaizvo vachikwikwidzana nevanakomana.
Asi vachiundura vati vanotanga vaenda kumadzimambo nemasadunhu enzvimbo dzavanenge vachida kuchera zvicherwa setsika kuti migodhi yavanenge vave kuchera isadhirike.
Tichipinda munzvimbo dzatee tichiti tiri kuda kuti tinoshanda hatingopindi nekutanga kushanda, tinotanga taenda kunoonana neyavanoti traditional leadership kunotungamira munharaunda munzvimbo tosvikozvisuma tazvisuma tatenderwa tapiwa miko tochikwanisa kuti tingashanda.
Mambo Ngezi vapita pasifamire vanoti zvicherwa zvinenge zviri panzvimbo dzinoereswa ndizvo zvainge zvisingatenderwe kuti madzimai anenge achitevera achere.
Madzimai vanhu vanoenda kunguva yavo aisimusi but munhu akadero achiva nzvimbo dzine uyereswa anenge asingatendeki kuti asvika. Saka akasvika ipapo anenge avhiringidza mukoye.
Mambo Ngezi vanoti zvimwe zvechivanhu zvaiyereswa zvafumurwazvo pakuti madzimai angoshanda hawo.
Inyaya yekuti zvinhu zvaita kuti nzvimbo iyoyo iyere zvakadhiti zvakavhiringidzwa nekuti chinhu kuti chiyere chitange chinhu chinoyereswa nevaridzi vacho ndimunotochikoshesa chakati achifanirwi kudai apa tifanirwi kukurosa hatifanirwi ito tinobvaira kutanga kushanda sisu nekuti zvinhu zvine chekuita nemweya yenyika iyi.
Mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remashonaland west vaedmund rwambiwa vanoti vanoedza nepavanogona kuwanisa marezinesi madzimai anenge awana nzvimbo yekuchera zvicherwa. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanoti madzimai anofanirwa kutora mukana wavakapiwa nehurumende wekupinda munyaya dzekuchera zvicherwa vasingatye.
Nekuti kazhinji zviri kunzi that area yemining handi dei varume endi yeti iye zvino mukaenda tikuona vakadzi vakawanda who are making a live from mining, so ndafara kuti the girl child is also benefiting is
pavashandi zvuru mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535,000 vanoita zvekukurokoza kana kuti artisanal miners zvikamu gumi kubva muzana madzimai. Hurumende iri kukurudzira vanhu vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo kuti vanyorese nzvimbo kuti vasadzingwe. Zimbabwe handiyo yega nyika ine tsika iyi. Kukinya verudzi rwechiluya havabvumirewo madzimai achiri kutevera kuenda pedyo nemugodhi. Vanenge vasatevere vanogona kuenda havo pedyo nemugodhi asi vasingatenderwe kushandapo. Asi kune dzimwe nyika dzakaita seIndia, madzimai aipinda mumigodhi akazorambidzwa kuita izvi nevachena veBritain vainge vapamba nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chetinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Mashondo Ese, asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunozipiwa naMarvelous Mhlanganya uye svondo rega rega nhasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Tine hurukuro naamai Shaline cheKenya, avo vanotungamira sangano Restand Foundation Trust. Regai tiende kwavari tinzwe zvirongwa zvavari kuita zvinobatsira vanasikana mazuva ano.
Okay, maita basa vaziningi. Mazuva apera aya takaita documentary iro rinonzi documentary filmmaking training bootcamp iyo yaitwa kuchino University of Technology. Uko takaunza mukomana ane mukurumbira wekuita mafirimu akabva kuKenya. Neiyo programu yainge iri intercultural engagement, izvo zvinosanganisira macultures anenge akasiyana. And for this instance, culture in Zimbabwe, the culture in yekunze kunyika achiuya kuzodzidzisa vana pachikoro. Asi documentary filmmaking iyi yakagadzira firimu rinonzi African Dream, idzo dzinova nyaya dzevanasikana in pursuit of zvidzidzo zvavo, ichirakidza machallenges avanofeisa and how they managed kukunda machallenges aya.
Mane nguva yakareba muchishanda munharaunda idzodzi dzine chekuita nemadzimai nevanasikana, simba rekuramba muchikurudzira kubatsirwa kwavo iri munoriwana kupi?
Mumwe nemumwe ane zvinhu zvaanongofarira kuita. Izvo chinova chiri chipo chinenge chaiswa naMwari mukati mako, sometimes inenge ingoriwo passion. For me, passion yandinayo and zvinhu zvandinongofarirawo kuita, saka zvinhu zvandangoramba ndichiita kusvikira handizivi kuti rini.
Vari kuwana rudzidziso kubva mufirimu ramakaburitsa rinotaridza kudzidziswa kwezvose zvaidzidziswa vanhu izvi, ndevapi vamuri kunyanya kutarisira kuti vawane rubatsiro apa?
Vatiri kunyanya kuti vabatsirike, number one, ivo mastudents atikashanda nawo wekukati yekuchino University yavo vakaona ruzivo rwanga vasina mukunzwisisa magender issues aripo munyika. Saka vakava in touch necommunity yavo, vakakwanisa kunzwisisa mukutsvaga kwavaita vanhu vavaiinterviewa nenyaya dzavaitsvaga macommunities. Vakakwanisa kuva neruzivo rwakanyanya rwanga vasina maissues ano afecta vanasikana in pursuit of the education. Apo papa ni vakomana zvese nevasikana. Saka vakomana vakatodzidzawo zvakawanda issues of gender in education.
Ndingadawo kutarisa kuti sangano renyu munoshanda zvakanyanya nenyika dzekunze kusanganisira America. America yakabva kusarudzo mazuva apera iwaya aya yakaona president vatsva vachauya kutanga kwegore vaDonald Trump. Munoonawo here sekuti kuchinjwa kwehurumende kana kupinda kwemutungamiri mutsva weAmerica kungashandure mashandiro amunoita?
Firstly, ndinongoti makorokoto kune America nemaelections avaita. Panopinda mutungamiri munyowani, anopinda nemafungiro ake. Vakabuda vanobuda outcoming president angova nemafungiro avo. Avo vari kupindawo vane mafungiro avo, and foreign policy yavo on African issues inenge yakasiyana. Saka mazivira tunoita ndeyekuti mutungamiri wedu wenyuyu munyowani wekuamerica foreign policy yake tinozwisotanda kuti America ite great again, which is very good. Asi hatisati taziva kuti maengagements ari mutually beneficial pamacountries ari kunze akaita seAfrica anenge akamira sei. Saka hatizive izvezvi kuti tinenge takamira sei marelationships edu.
Shoko ramungasiyire mwanasikana, hatingaregi muchingoenda musina chamunomusiyira nhasi.
Mwanasikana, tiri kungoti mazuva ano tiri kufamba nemantra yekuti education is key. Saka tiri kuti mwanasikana ngaadzidze, mwanasikana ngaaende kuchikoro adzidze, abatsirikane, akunde nhamo dziri mumhuri make. Education ndiyo yega inokwanisa kuti abudirire.
Tinokutendai mai Chekenya nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chemadzimai. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusarudzwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vange vari mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president, uye zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe zvikuru vari kubato rezano PF vari kuti ngavabva vagadzirisa nyaya yekudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanu PF vaKennedy Mandaza. Tinogamuchirai nemufaro vaMandaza muchirongwa chedu.
Zvakanaka vaJonga, makadiiwo imi?
Aiwa, kunotirwa penyu. Nhasi tati tinzwewo maonero amuri kuita kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri weAmerica anenge ave wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president vaDonald Trump.
Isu tinongoti sarudzo dzekuAmerica dziri kuratidza kuti dzakafamba nenzira yaitarisirwa nevagari veAmerica. Isu tinotambira zvinobuda kubva musarudzo idzodzo, nekuti tinenge zviri zvido zvavo ivo vagari vemaAmerica kuti vaTrump vatungamirire. Asi iwo isusuwo tinovakorokotedzawo vaTrump ivavo, tichitarisa kuti tichashanda navo zvakanaka, tichisumudzira nyika yedu, uyezve tichiumba ukama hwedu kuti hunge hwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe. Kudyidzana kunofanirwa kunge kuripo sevanhu vaakugara munyika imwe chete. Zvinoreva kuti izvoni tinofanirwa kunge tichitaurirana, tichidyidzana mune zvakanaka. Saka tinofadzwa nekuti sarudzo idzodzi dzafamba nenzira dzakarurama.
Tiri kuona vakawanda vari kupembera nekukunda kwakaita vaTrump. Vari kuti chinhu chikuru chinofanira kuitwa navaTrump chekutanga kubvisa zvirango zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Munoona paine zvingaitwa here? Uye America yagara inobuda pachena kuti Zimbabwe haisi pazvirango, asi vanhu vane zvavari kuita ndo vari pazvirango.
Aiwa, isu tinoziva kuti vaTrump avasi kekutanga kunge vachitungamirira America. Saka nyaya yemasanctions inyaya yavanoziva, inyaya yavasina kugadzirisa nguva yavakanga varipo. Saka isu seZimbabwe semusangano weZANU-PF zvakare tichangoramba tichikurudzira vaDonald Trump kuti ivo nehurumende yavo vabvise izvozvo zvirango zvakasara zvavanoti zviripo pamwe chete nezidhera ichiripo kuti ibve vanhu vawane kusununguka pasave paine chipomerwa chinonzi Zimbabwe yatadza kubudirira nepamusana pezvirango zviri kuAmerica. Saka sekuziva kwenyu nevateereri kuti Zimbabwe ine chirongwa cheengagement nereengagement ichitiyo hatina watinovenga, tinoda vanhu vese. Saka tichangoramba tichingotaura navo vaTrump, chikuru chatiri kuda ndechekuti dai kwanga kwabviswa zvirango izvozvo nyangwe zviri pane ivavo vashoma vasara pamwe chete nezidhera yabviswa pane zvachose, tiwane kudyidzana nekufambidzana nekutaudzana zvisinai anoti koiwe nai waramba wakaisirei izvi.
Asika America iri kuti zvirango zviri kutaisa Zimbabwe kubudirira huori nekutonga nedemo.
Ndo matauriro avo avanoita ivo veAmerica. Ndosaka ndati inini kana America ine chokwadi chokuti huori nekutadza kutonga kuri kuitwa muZimbabwe ndo zviri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, ngavangobvisa izvozvo zvirango zvishoma zvasara pamwe chete nezidhera. Tigoshayawo chatinopomera kuti America yakaita. Hungu huori huripo, asi isusu tichishanda nekupedza huori nekurwisana nawo, ivo ngavabvisewo masanctions pasave chipomerwa chinopomerwa ivo vaAmerica.
Kwouyawo nyaya yehondo dzakaita sehondo yeIsrael neHamas, kwoitawo hondo yeUkraine neRussia, ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kuonawo vamwe vari muZANU-PF vari kukurudzira kuti dai vaTrump vagadzirisa nyaya dzehondo idzodzo. Munoonawo here yatingati muchirungu foreign policy yavaTrump ichibatawo nyaya yekugadzirisa idzo hondo idzi?
Hakuna ichikuru chingangochinja, nekuti dai paine zvinochinja dai vakazvigadzirisa kare pavakambopinda paye. Asi kurudziro yedu ndeyekuti nyika dzinofanirwa kugara dzichidyidzana dzine runyararo. Saka chikumbiro chokuti dai vaTrump vatarisa vakwanisa kutarisa foreign policy yavo, vaita kuti pave nekugadzikana munyika yeIsrael neIran nedzimwe dzavakabavakidzana nadzo pamwe chete nezviri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMandaza, mova nezuva rakanaka.
Maita basi.
Manga makateerera kunhengo yebato reZANU-PF vaKennedy Mandaza muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemu Faro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munau dzemitambo. Anoita zvemitambo yekusetsa vanhu, Defeat Shumba, anobuda pamadande mutande eFacebook, Instagram, TikTok, uye anodaidzwawo kuzotandadza vanhu pamichato, anoti akangotanga achiita zvekungoita mitambo pasina tarisiro yekuva nemukurumbira, asi izvi zvashanduka sezvo zvave kutomuraramisa. Ngatinzwei Defeat achitsanangura.
Yes, the respect that comes in kunzi mukoma Defeat, you know, you remind me ku church kwedu kuya kana mukoma na akurisa, everyone anenge akuti mukoma ningi. So thank you so much for having me. I'm so excited to be here.
Saka mukoma Defeat iri rekuti Defeat iri ndo zita chairo chairo here?
Yeah, zita munonzi Defeat Shumba. Ndakazvarwa kugokwe tikazongouyawo kuHarare nekuda kwebasa. Tisakati tichipinda Harare unongochinzwa kuti Harare ine kakunhuwirira machipsizo. Ndinoita kunge ndiri kuparidza here and there because ndakakurira ndiri muchechi, vabereki vangu vese baba namai vaiva vafundisi kuchechi inonzi Zayoja. So ndakakurira muchechi, so all I know is church.
Makatanga riini kuita matambiro amunoitai?
So zvokutaura ndichizeta vanhu pasocial media, That's me generally. Those are the story. So you can spend the day with me, you realize, ah, this guy is not here. Because in don't know what you're doing. I know more than my friends. Today, Gandhi was on the corner of my statement. I'm going to go to my statement. Then I'm jump, but I'm dead. Oh, this is my wife. She's there. Because I'm not here. Like,
we more even not in a basar in your amnesia.
I thank God because I have the best family. Yo, Family yangu mawani ndio inotoni supporta. If you check recently, I have a video that ndakaita ndichiti kuna mama wangu. So I was with my mom, ndichivati mama ndiroda kutanga kugezi sai ndichidzidzira hanimoda ndinde ku UK ndichidzidzira kuzonogesa chembere mani muri chembere. You know, something like that. And I have three sisters, so we are 10 in my family. All of them, they celebrate me. And ndo vanotanga kuti ndiisa pa pandakagadzikwa.
Ko muchaunga muri kutambirika osei?
Ndinda kutenda nyasha dza Mwari pa upenyu hwangu mukoma Evans, because ndazinga zvifungire kuti ndichazongoputika kudaro. But to my surprise, I post a video randomly. It gets 1 million views. It gets 500,000 views. It gets 5,000, 10,000, 40,000. The highest I was checking one of my videos is 50,000 likes. Vanwaru kuritambira zvakanyanyisa. And even if you check rate kukwira kuriita ma followers angu. I remember in a space of 2 weeks ku Facebook, daka move off with about 20,000 followers in 2 weeks time. Ku TikTok, in a week or 2 weeks, I can have 10,000 or 5,000 followers. And Instagram as well. Instagram, you know, dama salad. You know, tonga dama salad. Yazi, chiruko pisa, edo anaruko jitambira.
Saka iwe uri comedian, ere, uri chi chaisu iwe.
I've been telling people, kuti David Shumba is not a comedian. You aunga ndimisi panomira kana slick pasta, kana panomira spreads, kana panomira all these vana mbuya piasoni, kana kuti panomira na mama fi. Those are real comedians. I'm not a comedian. Ndingoti muna anoita zvima statements zvakachinakirwa, and zvima statements zvangu zvinodiwa nevanhu zvinoe. But mainly, David Shumba is an MC.
Totanzira zvipi kuenda kumberi?
Big events are coming. Big events, because in the MC, as long as ukabuka, as long as ukataura neni kuti ndiuye ku event kwako, I will definitely be there. As far as my jokes and nature for social media are concerned, I will give you that every day, because I have something crazy to say every day. And itomboshayi chimwe chandotaura njira. So every day I have something to post chiri crazy. And let me tell you, I don't post those things kuti museke zvese zvandoposta, because handifangu kunakidza nyika yese. But umwe musi unochiwana chako chinokunakidza, because I believe kuti that's a God given thing. So ndinotongonakidza.
Chisirewo mashoko maviri kuvateereri nekuti unowanikwa kupi.
Chekutanga, ndoda kutenda vatsigiri vangu, ndichiti rambai makangotsika ipapo pamakatsika. Let's follow. So Defeat Shumba on all my social media platforms. Defeat Shumba the MC on Facebook. Defeat Shumba. Kangoti Defeat Shumba chete unondwana boza anifungu kuti kuna umwe Defeat Shumba mbori nembi. Ndini ndoga. Defeat Shumba, spelled D-E-F-E-A-T. Shumba on TikTok, on Instagram, on Threads, on X, on Facebook. Defeat Shumba the MC. At Defeat _ Shumba on Twitter. Ndo pamunogo na ndiwana rambai makatika ipapo, because muri kupisa vatereri vangu vatsigiri vangu ndo vane yese. And the love that I receive from people, it's amazing. Thank you so much for loving me and supporting me. Thank you, thank you, thank you. Those are my last words.
Uyo ange ari mutambi munyori anoita mitambo nekusetsa vanhu, Defeat Shumba, achitaura ari parunhare kuHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa, izvo zvaisabvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Tabata svika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndine muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje,
sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement.
Vamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe.
Abanye bese bazithengelela kushashi nalala sibili ibhabhata la kudala sizithilele ngayo ngoba lesithiwa leli selikwanisa ngamathiwa phela abalimali kahle.
Abalimi bathi kabasoze benelisa ukuthenga ihlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi uTrump lakho kwesila izijeziso zenotho ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF labanye. Njalo kulabanye abathi akula nguquko eza kwenziwa nguTrump eZimbabwe. Gazanye esule ezitheswe ezethwesa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kukhangelelwe ukuba uTrump lakho ukuphungula imali ayinika inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza kuzwekazi le-Afrika njengalokho akwenza esembusweni. Ukuhlaziyana ludaba sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama-Democrats.
Inkinga esilayo kakhulu eAfrika ukuthi asila buthungamela ubuqotho emazweni amaningi. Lama processes ethu okuzibusa awahambi kahle. Yebo kambe bayakhala ngama issues anjenge interference ukuthi amazwe angaphesheya ikakhulukazi eAmerica liya interfere. Libe selizenza lokho abahlala bekuthi ngu-prefect. Ukungena kwamnumzana uTrump angiboni kungaba le effect kakhulu ngoba ngumuntu esesike sabalaye for iminyaka eyi-4 ngithi term as a president ngesikhathi sakhe there wasn't much in terms of ukuzama ukuqondisa izinto ezithile zona le Africa. In fact sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement. So ngibone ngani sizaqhubeka sisiya kulelo hlelo lokustopa ama programs especially ayiqalwe ngama Democrats especially ayiqalwe ngu President Obama in fact. So ngibone ngani kule uncertainty ethile ku sector ye civil society ebithola ifunding from ama American organizations kunye le USAID
kwenza sizikhangela kuyo phambili kumele kwenzweni xa ukuthi vele eza kwenza konoko.
Well, kulutshwa lokwenziwa ngaphandle kwelobbying ukuthi i-administration yakhe ibhekisise isidingo sokuthi kuqhubeke nge-funding, especially kuma-issues e-civil society lawo alokwenza nge-governance ayo azaba affected kakhulukazi. So, well, sikhemba ukubana kasoza atshintshe kangako kuma-diplomats abayiwa kade beqhuba lezi nhlelo ngaphandle kwalokho ayikho into engenzakala bangathi sebestopa i-funding that's it akula into engenzakala.
Lo ngumnumzana Fortune Lalazo osekela ibandla lama-Democrats obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Greta Svanda othakazelela ibandla lama-Republicans.
Mina ngibona uTrump ngendlela abe kampena ngayo umuntu odingayo kakhulu ukuthi democracy ngabe iyakhula kumazwe wonke ehlokomisa futhi lodaba olokuhloniphana. So imali sithi ngikhangele engibona sengathi mina angeke avale ifunding efana lale yama civil societies apromota kakhulukazi inkululeko yabantu. Nxa sithi ngiyamuzwa kuma campaigns akhe ngaphandle kokuthi nxa ezathi esephakathi njengoba nathi esephakathi engatshintsha, kodwa nxa nimuzwa mina ngimuzwa engumuntu opromothayo, uyakuzwisisa futhi ukuthi iAmerica futhi yiyo okumele ukuthi khona incedisane la lamazwe amaningi okungani kuthiwa idemokhrasi kayikho khona, kodwa ufuna ukukwenza lokhu ngenhlonipho enkulu ukuthi lapho efika kuwe ufika kuwe akhulume lawe njengendoda yalapha ekhaya, hashi ukuthi abe sesithi yena hhayi mina ngiyisiqwanga yikho lapho ngifuna ukuthi wenze. So ke mina nxa esithi ngikhangele nxa engakulanda ngale ndlela akhuluma ngayo ukuthi uzohlonipha abantu, mbona sengathi mina bonke abantu azabalanda ngenhlonipho, ngibona sengathi khona kuzokuba le ntuthuko enkulu kakhulu.
Nxa engasakwenzanga khonokho kuye sibanda, nxa engakwenzanga kuyathiwani?
Nxa engasakwenzanga kusho ukuthi sokuyingozi-ke ekuphileni kwabantu, ngoba abantu kade bethembele kakhulu kuyonala ingqwele. Nxa engasakwenzanga ngaleyo ndlela sithi iAmerica siphila yodwa, kodwa laye kuzambela nzima futhi ukuthi khona iMelika iphile iyodwa, ngoba iMelika ngeke iphile iyodwa, kubele ukuthi iphile ilabanye abantu. So nxa engasakwenzanga lokho hayi kusho ukuthi iMelika iza kuba lohlupho kakhulu, nomhlaba wonke ube lohlupho kakhulu.
Ye, abanye bayisaba vele ukuthi kuza qhumaqhuma indlelo kumazigamule sibili kungasali lutho, kodwa ingakwenza sibili khonokho?
Aliboni ngaleyo ndlela, ikakhulukazi abantu abesaba kakhulu yilaba nabantu akade befuna ukuthi iMelika ngabe iyangenela kunhlelo zakwamanye amazwe ingahloniphi. Ye, ingahloniphi. Manje uTrump ubuya ngenhlonipho njalo ubuya ngeqiniso elokuthi hayi Dube into leyi ayilunganga ndoda oyenzayo, kodwa esiza ngenhlonipho. Now ama-organizations amaningi kasebenzi ngokuhlonipha, asebenza ngokudlwangudlwangu ngoba efuna imali kuphela, okuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa sithi ngubhekile kakhulu uTrump ngumbona ezatshintsha kakhulu, ikakhulukazi kulezi nhlangano sezifuna ukusebenza ngokudlwangudlwangu ezifisa ukuthi ngabe lapho ezisebenzela khona akula lokhu zina kula kuthula. Ye, kuzakuba nzima sibili kuzo lezo nhlanganiso, kodwa leziyana inhlanganiso ezihloniphayo ezisebenza kahle, hayi ngibona sengathi mina ngeke amise ukuthi khona izihlanganiso lezi zibe funded.
Umnumzana Greta Svanda uthakazelela ibandla lama-Republicans eleMelika, ubexoxa eLock Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi abavotele ibandla lama-Democrats eMelika balokhe belesithuli futhi bezibuza ukuthi kuyini okwenze ibandla labo lanqotshwa kakubi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Obemelele libandla kukhetho lukamongameli uNkosikazi Kamala Harris unqotshwe ngumnumzana Donald Trump yena ozangena esikhundleni ngoZibandlela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo eStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukudliwa kwama-Democrats, I think ube kulama factors amaningi ngoba i-message yabo I think was very good for the population labantu abaningi, but ukuthi ukukhuluma kwabo lokuchasisa kwabo izinto zona lezo I think were lost in the source, ngoba siyakwazi ukuthi ukutshintsha okwayenzwa khona from umnumzana Biden to unkosazakazi Harris, abaningi were not really happy with it within the Democratic Party. So khonoko ngangithola kwakule sokufaka ama group amaningi khonapho, ngoba siyakwazi ukuthi ama Democrats lawo they have ama factions, i progressives, ama liberals, lamanye ama centrists. So ama progressives labanye abanye I don't think they were happy ngokufaka unkosazana Harris in the race, ngoba bebefuna ukuthi kube lokuyi primary nje okungenza ngathi akulokhetho luveza ukuthi umbani who is the strongest horse to replace unumzana Biden. So khonoko I attribute it as one of the loss making decisions.
Kulabanye abathi ukunqotshwa kuka Kamala Harris kuveza sobala ukuthi elemelika galimfuni umongameli ongumuntu wesifazana. Nanku sesike sabona njalo kunqotshwa unkosikazi Hillary Clinton laye enqotshwa ngoDonald Trump.
Khonopho I don't think that is iqiniso, ngoba mina mbona ngathiwa umama uHarris abantu bebengamazi kakhulu. She was a senator and attorney general eCalifornia, but ukuthi abakwazi nationally akulabantu ababemazi, and why vela from the west coast abacabanga khona ukuthi they are from the far left of the party. Ngawuthiwa why vela in the midwest beni wise abale chance, but I mbona ngawuthiwa first it's about gender and okunye it's about the region where she came from. Ngawuthiwa why vela in one of the midwest or rust belt, hayi mina bembona ngawuthiwa why abale le chance yokunqoba. Umuntu engimkhakelayo for that situation ngumama uVal Demings, lowana owayengu-impeachment manager for Trump first case.
Kukhetho lukamongameli ngo-2028, ngobani obona behamba phambili abangakhethwa ukuncintisa kulesi sikhundla?
Mbona mina uPete Buttigieg, uGavin Newsom, mama uVal Demings engimkhulumele earlier, laye umama uHarris uyabe sephendukile, uMichelle Obama, labanye abanjengo Andy Bashir, uGovernor weKentucky, Governor weNorth Carolina uRoy Cooper. Yeah, ngantwa ngabaningi embabona bengama front runners okwakathesi. So siyabe sesibona lathi ukuthi bazabuya la wapha amacebo to help them increase their chances to be elected. Ngoba sesikwazi ukuthi this is the last time uDonald Trump can run for the presidency. Next time uyabe senika laye omunye ichance yokuthi angene.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa lo ntukameli Nkomo weStudio 7.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kubembula.
Kweze maphandleni, abalimi eNyamandlovu leTsholotsho esabelweni samathebelele North bathi ibiza imali ephezulu lonyaka inhlanyelo yomumbu, njalo ngabasoze benelisa ukulima kuhle ngenxa yokucaka kwenkomo lamadonki kanye lendlala enkulu ababhekane layo. Ungqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bayakhala abalimi abathi inhlanyelo kayithengeki lonyaka. Inhlanyelo yomumbu isilinganiso samakilograms alichumi ayithengwa phose ngamachumi amathathu amadola eMelika, $27 nyakenye, isibiza amadola ngamachumi amane, $40. Abalimi abaningi bathi kabasoze benelise ukuyithenga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo lonyaka. isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso samakilograms angamachumi amabili lanhlanu lithengiswa phose ngekhulu lamadola $99. Uthi eliyisilinganiso samakilograms amahlanu lona libiza amadola afika phose amachumi amabili $18. Omunye wabakhala ngentengo ephezulu ngumnumzana Abraham Dlovu.
Ayibe wayehlalelo iphezulu kakhulu iyadura ikhalo yayelo ukuthi abantu vele bagalile endlaleni so ukuthi aphinde athi inhlanyelo futhi kuba yinto enzima kakhulu kumlimi.
Uyakhala lo mnumzana Phathisa Dlamini.
Iyadura yasibulala asilalutho njengoba siyazisebenzisa so kodwa-ke njengoba sokulinywa so bazakhweza futhi.
Unkosikazi Tryphene Sibanda olima eseCharlotte uthi ikhuphuke kakhulu intengo yenhlanyelo.
Uyabona inhlanyelo into eyenzakalayo ukuthi uyawufunini so vele nxa ingaba njengayona le kubo 38-39 yabidura at least iyehle ngabe kubo 30 ngoba ngathesi ngawuyithenga ngaley price which means the next 3 times ngizasithenga iwest.
Unkosikazi Simiso Ndlovu oweyinsiza Village 1B uthi uzalinda uncedwa nguhulumende lonyaka olohlelo lwe-Presidential Agricultural Input Scheme. Isakhamuzi seTsholotsho umnumzana Mthulisi Khuphe uthi kasoze enelise ukuthenga inhlanyelo lonyaka ngoba iyadula.
Isiyasihlulayo kakhulukazi njengoba la kube indlala engaka asazi umba imali zakhona zizayaneliseka ukuthi sithole leyo nhlanyelo ngentengo yayo ukuthi layo iyabibiza.
Kulabanye abathi bazakuya koBulawayo emkambo weShashe lapho abazathenga khona umumbu wokugayisa bewuhlanyele emasimini. Igogoko lomumbu emkambo lo lithengiswa ngamadola eMelika esitshiyangalombili $8. Isakhamuzi seyinsuza unkosikazi nomakhosazana Ncube uthi kungcono bethenge umumbu lo kulokuzama ukudinga imali yokuthenga inhlanyelo ehloliweyo.
Sinabanye vele sizazithengele kakushashe nalala sibili ibhabhata lakudala siziphilele ngalo ngoba lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela bale mali zabo thina semakhaya sanikwanisa so kuzithengela ibhakede lamkoshashe nhlanse lenkenya ngizilimele emasini kungcono kakhulu akungcono kakhulu inhlanyelo vele asikukwanisa.
Umnumzana Mthokozisi Dlamini ofundisa ezokulima ekolitshini leLupane State University uthi akumangalisi ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo yomumbu lamabele.
Singani khona inhlanyelo vele iyakhwela ngeminyaka ngeminyaka kusiya ngokuthi abalima inhlanyelo bayilime ngemalini ngoba kukhuphuka konke amafertilizer abawasebenzisayo lamanzi cost of amanzi kuthe lokuyalo.
Abenhlanganiso ezabalimi labo bethuswa ikukhuphuka kwentengo yenhlanyelo lonyaka. Umgcini sihlalo weZimbabwe Farmers Union esabelweni seMathebeleland North umnumzana Busani Khumalo uthi abalimi abaningi kabasoze benelise ukulima ngenxa yentengo yenhlanyelo ephezulu.
Kuzabulala isivuno lanxa abafisa abalimi befisa bethengisa ukuthi lezulu lizabo kuna kahle kodwa abalimi abaningi soze izifiso zabo zaphelele emoyeni ngoba bengalakho kokuhlanyela all the abantu bazagcina sebesiya ekuthini sibuyele kokwemvelo sizilimele obhabhadla lethu.
UDlamini uphinde wathi kuzaba nzima kubalimi lonyaka ngoba inkomo ziyacuba ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi okubangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Baningi asebekhangelele ukuba bazathola usizo lukahulumende phansi kohlelo lwefumbuza intwasa input scheme lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunqwele Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sicubungula ukuthi impumela yokhetho lweMelika ithinta njani abesifazana.
sibonile ama abantu bevota befuna ukuthi uKamala Harris ewine, abanye befuna uTrump awine, but ekuhambisana khonoko ukuvota khonoko abantu bavote kule peace ivele ama results sephumile, akula muntu ongene ema street nje siyachaya izinto kumbe bangumsindo kumbe bechaya naphandle. Ama neighbors ami ngabo ba support aba different from me, but awukuboni ukuthi asoze sikhulumisane isekwenzekele sekwenzekele sesikhangela phambili. Into engifuna ukuthi isizwisise thina especially thina besifazana ukuthi singakhangela ukulwisana kuka Trump lo Kamala Harris, sibonile lathi ukuthi how saba encourage ukuthi how even thina abasifazana lathi kumelanga dim our light, we should brighten our lights as bright as they can be and go as far as lapho singakwanisi lapho sifuna ukuhamba khona. Singakhangela ukuthi asilobe sivunyele lokho sesivunyela lokuyani, hayi ukuqhubeka phambili ukuba the best that you can be kuyavunyelwa and akula nkinga. And ngiyathaba nje ukuthi ngibonile ukuthi even though ikungena umongameli owesifazane kodwa khona phela ku house lo ku senate emparlamenti yalapha kule bafazi abakhona labo esizakhangelela labo ukuthi labo bazamelela izinto zabafazi. But one thing that engichazayo lakho ukuthi even though kulaba khona abesifazana abangasoma Republican labo even bonke even abafazi abangama Republican bayabe benikwa labo ithuba ku parliament khonapho, bayabe benikwa labo ithuba lokhu kukhuluma ukuthi ukunqaka lama policies akhulunywa ngawo lawo ukuthi bezwakale lawo bekhuluma bengayisabi ukuthi bengakhuluma into engayisiyo engxenye umongameli uza kuthi hayi bazabe bayanika isikhathi esifanana lesikhathi esinikwa amadoda. Yiyo into ekuthi engichazayo yona leyo ukuthi noma abantu bengachazeli abantu bengacabanga ukuthi ngoba asila umuntu wesifazana editop kusho ukuthi ilungelo lethu kasoze libonakali, hayi kuyasoqiniso lona lethu ilungelo lethu lokhu khona. Ngifuna futhi ukuthi ngithi kubanye nqa whatever you were doing before ama election, nqa usenza umsebenzi wakho la yelo, keep doing umsebenzi wakho, always work as unto the Lord, not ukwenzela ukuthi ngoba nqa sekungulo umongameli mina sengenza so, nqa ngoba owami kawenanga sengenza so, hayi continue being yourself. Abafazi, we have a responsibility in our communities. Kasi yenze eni lokho esimele sikuyenze in our communities. Kungela ndaba lokuthi ngubani ongumongameli. Sina in our own communities singaba mongameli bona aba e-community yethu. Kasi ngincedisane nanini, kasi supportana nini, and ngiyabonga kakhulu again ngethuba lokukhuluma. Amen.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane. Sokuyisikhathi sezomculo kusigaba sabaculi bethu, ake sizwe uNtungameli Nkomo esethulela lolu daba.
Ngikuleni ngolipsi ngidawuka ePlumtree esigabeni sasempoweni emakuleni. Ngiqala umculo last year ukuthi ukuthi sengilomnyaka olezinyanga ngikuleni njima.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami ngitholakala kulezi nombolo 0027 7794 1176. Ilizwe engikilo ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli bami ngithanda ukubonga ukuma lani lapho kunzima khona lalapho kulula khona. Sengani inkosi ngalibusisa, lingadinwa kwelikwenzayo. Niyabonga.
Sikanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Vamelele abantu abaningi kubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uzakwenzelani ilizwe leZimbabwe. Abalimi bathi kabasoze benelise ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Olivalelisayo ngudaba kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.